Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodi basimba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu,
unodi basimba.
Kana ndaka neta,
ichitata kufamba, imi mari makanaka, unodi basimba.
Maneru akanaka vatereri ini ndiri tanono kawande ndichikuchingamidzai mune chimwezve chirongwa chezvechitendero. Tine umwezve mubvunzo unobva kumutereri, ngati munzwei.
Nemhaka yei tichinamata mazuva akasiyana, asi isu tose tiri vaKristu, tiri vana vaMwari. Saka zvinoreva here kuti Mwari watiri kunamata wakasiyana? Kuti vamwe tinonamata zuva resvondo, vamwe muzuva remugovera, vamwevo muzuva rechishanu. Saka ndodo kuti ndizive kuti zuva chairo chairo rekunamata nderipi. Ndidzekesereiwo vahwande, ndoda kuziva zuva rekunamata kuti titeverewo zuva ratakanzi tinofanira kunamata. Kuti nemhaka yei tichinamata mazuva akasiyana? Tatenda vahwande.
Kutibatsirane tsananguro, nhasi tina Reverend Father Norman Tembo veAnglican Church vachishanda vari munharaunda yeGlendale, Mazowe. Father Tembo, hoyo mubvunzo.
Ndinotenda mutereri nemubvunzo wawabvunza wekuti iko nderipi zuva rekunamata Mwari pakati pemugovera nesvondo. Ndinoda kutanga kukupindura ndichipa nhoroondo yekunamatwa kwaMwari nemusi wemugovera. Kunamata kwaMwari nemusi wemugovera kunoonekwa muchitendero chechiJudha, apo vanotora kubva kuna Mwari paakati apedza kusika zvinhu zvose nezuva rechinomwe wakazorora. Naizvozvo unoona kuti iko vaJudha munguva yokunamata kwavo vanokoshesa zuva resabata, rinova zuva rechinomwe apo Mwari akazorora pakuita mushando.
Izvi zvinotiratidzei, Father Tembo?
VaJudha musi wemugovera woga woga izuva ravanopa kuna Mwari rekumushumira mukati mesinagogi, izuva ravanopa kuna Mwari rekuita mabasa aMwari ekumunamati. Vakanga vasingaperere pazuva resabata chete.
Saka vanonamata nemusi wemugovera vanozvitora kupi?
Avo vanonamata nemusi wemugovera vanodzidza nekuteedzera tsika dzechiJudha. Hatikwanise kuti tivatongi kuti vari kuita zvakaipa here kana kuti kwete, asi chatinoziva ndechekuti iko pane sungano itsva yakauya natenzi wedu Jesu Kristu.
Sungano yamataura iyi yakamira sei uye yakanangana nani?
Isungano ndiyo inobata vanhu vanonzi maKristu. Vanhu vanonzi maKristu vanonyanyobatwa nokuda kwekutedzera dzidziso dzetestamende itsva inova sungano itsva pakati paMwari nevanhu. Tinoona isu mukati metestamende itsva tikaverenga pana Johani 20 pavhesi 1 panoti, mangwanani pazuva rokutanga revhiki kuchakasviba, Maria Magadharina akaenda kuguva uye akaona kuti ibwe rakanga rabviswa pamukova. Saka tinoona isu panotanga nhoroondo yekunamata Mwari nomusi wesvondo.
Nhoroondo iyi inotangira papi chaipo, Father Tembo?
Inotangira pakumuka kwatenzi wedu Jesu Kristu kubva kuvakafa. Tinoziva kuti Jesu Kristu wakaroverwa pamuchinjiko akagara mubwiro kwemazuva matatu, akaroverwa nechishanu, mugovera nesvondo achibva amuka kubva kuvakafa. Zvino zuva rinonzi rekutanga revhiki nevaKristu izuva resvondo. Zuva iri resvondo rakakosherei kuvaKristu? Rakakosha kuti izuva ravanochengetedza kupemberera kumuka kwaJesu Kristu kubva kuvakafu. Ndosaka tichiona kuti vatenderi vazhinji vanotenda muna Jesu Kristu vanokunyanya kukoshesa zuva resvondo, iro zuva ravanomisikidza kurumbidza Mwari, iro zuva ravanomisikidza kutondera kukunda kwakaita Jesu Kristu rufu pamuchinjiko, kutondera sungano wirirano yakaitwa naJesu Kristu pakati paMwari nevanhu kubudikidza nerufu rwake.
Father Tembo, ipai mutereri mashoko enyu ekupedzisira.
Mutereri, vanhu havasi kunamata vamwari vaviri, asi zviri kuenda nekuti iko vanhu vari kubatirira pane dzidziso ipi, yechitenderano chekare here kana kuti yechitenderano chitsva? Ndo zvaita kuti iko tigoona vamwe vachikoshesa kunamata musi wemugovera, vachiteerera tsika dzechiJudha, vachiteerera tsika dzesungano wirirano yakare yeOld Testament. Asi mazuva ese ndeamwari. Hatinamate Mwari nesvondo chete, asi tinokurudzirwa kunamata Mwari mazuva ose, tisingabatirire pakuti ndanamata mugovera zvakwana, tisingabatirire kuti ndanamata nesvondo zvakwana, asi mazuva ese ndeamwari. Ndatenda mutevereri, ndinofunga kuti wabatsirika pamubvunzo wako.
Tinotenda Father Norman Tembo veAnglican Church vanoshandira munharaunda yeGlendale, Mazoe. Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai mazwi enyu panyaya dzezvechitendero paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Thank you.